Vashitaura pamusangano wavaita nevemasangano anoshanda akazvimirira muHarare nhasi, vatsvangirai vati bumbiro remitemo haribvumidze vamugabe kuti vatare zuva resarudzo vasina kuwirirana naivo vatsvangirai semutungamiri wehurumende. Maererano nezuva richaitwa sarudzo, vatsvangirai vati vamugabe vanofanira kunokumbira kumatare kuti nguva yakatarwa nematare kuti sarudzo dzinge dzaitwa musi wa31 Chikunguru usati wadarika ipfuudzirwe mberi, sezvo nzira yesarudzo dzakachena isati yakurwa ikachena. Vatsvangirai vati hapana chikonzero chekumhanyira kuita sarudzo dzekuti zvabuda musarudzo idzi hazvitambirike.
The only logical escape out of this tight spot is to do what we did for the by-elections. Go back to court and ask for extension. Just go to court and say, we cannot make the date because we don't have the money, we don't have the time to do it. Hopefully, President Mugabe will get that advice. But because there are people in ZANU-PF who believe that you can always roughshod people, do things in a unilateral way, again, I have not been consulted as Prime Minister. So the only thing is that if that is the case, all I will do is that I don't agree with you. When the constitution says you must agree with the prime minister to set a date for election. So I'll just stand up and say, I'll not agree with you.
Vatsvangirai vazivisawo zvakare kuti dare remakurukota rakabvumirana nezuro kuti chief elections officer weZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, haachazivisa zvinenge zvabuda musarudzo.
The first one is that instead of having an election officer announcing the results, it's now going to be the chairperson of ZEC who is going to announce the result. The other one, which became a very point of heated debate, is this so-called Clause 57, where people are asked to show, once they voted their says, show us the stamp. That is also going. Because when you go and teach people, telling them that we know how you vote, and then you ask them to show the voting slip, surely that is intimidation. And also that is going also. People will not be allowed to show, they will just go and vote. And then, of course, we'll have to validate the votes that have been counted when the counting starts. That's when we find whether this vote is valid or is not valid.
Panyaya yekunyoreswa kwevanhu sevavhoti kuri kuitwa pari zvino, vatsvangirai vati chirongwa ichi chiri kuitwa nevari muchiuto avo vari kutadzisa veruzhinji kunyoresa.
We understand that the people who are actually hired, who were hired by Registrar General's office, are police officers and soldiers.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ramabhara nemukuru wenyika kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede panyaya iyi. Kunyange hazvo dare remakurukota rakawirirana panyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo, vatsvangirai vanoti vachaenda kumatare pamusana pekuramba kuri kuita ZANU-PF kuvandidza mitemo yakaita seposa neaipa.
We'll take legal action to make sure that those amendments are done because they do affect.
Pavabvunzwa kuti bato ravo richabatana here nerava Welshman Ncube musarudzo, vatsvangirai vati izvi zvinogona kuitika kana pane kuwirirana panyaya dzinobata veruzhinji, kwete zvido zvevatungamiri vemapato aya.
We will always unite on issues, and I am sure that Professor Welshman Ncube will equally be motivated by the national interest, and I am motivated by the national interest. That's why we organize that meeting. So I see in today's daily news, Tsvangirai and Ncube should unite. Well, there is no unity of two individuals. We have parties. We don't wake up one morning and say you need Tsvangirai and Nikita Patani. What about the parties where we come from? Oh, and those parties may say, we don't want that's your unit. You too. It's not about us. What do you do? So I'm just trying to express, let's be issue-based. Let's be goal-set. Let's unite to ensure that we achieve what we set out to do in 1999. I am sure we'll all be motivated by the same motivation.
Musangano wanhasi uyu warongwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, uye vemasangano anoshanda akazvimiririra vakumbira vatsvangirai kuti vapindire panyaya yekurambirwa kuri kuitwa mamwe masangano aya neZEC kuti vaongorore kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti. Vatsvangirai vavimbisa kuti vachange vagadzirisa nyaya iyi panosvika chishanu chesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.